mutsakano wa pambano kanaka takwanisa kutaurirana government yauya one zvayauya nazvo ikatura bepu rayo rayakaidaro kuti tiitarire kuti munei tikaona kuti vanga vakwanisawo kuti wedzerei tinotaurika pane zvavakanga vauya nazvo panguva yakapfuura asi isu tazoti
uhurumende inini tine zvatingodzokera nokuti vauyawo nebengu ravo vakati wedzerei zvatinoona zvokuti zvinogona kuisa kuti titaurirane tinda seri.
Tinoona kuti mairamba zvikamu makumi mana kubva muzana zvanga zvawedzerwa pamusoro pezvikamu makumi maviri zvakamhenge zvatanga kuiswa nehurumende zvii zvavazouya nazvo nhasi
kuti titaure kuti mudengu mato vauya nemasiga api hakazivi zvacho kana kuita manegotiesitezvazvo chizvinhu zvinoita kuti tinyatso kutaurirana zvakanaka asi kungoti vanhu vazive kuti tinotaura sokuti zvavauya nazvo zvinoita kuti tikwanise kuenderera mberi asi tichiramiririre vashandi tinofanwa kunotaura nevashandi vake tovaudza kuti ndozvaapo izvi unozvionawo sei then musi womuguro todzokera ndobva tinokwanisa kutaura nemafiga anenge avapo chaiwo anenge atenderana.
Kuimiwa mafiga amaisawo patafura muchipa kuhurumende amuri kudawo sevashandi ndeapi?
Isu pozisheni yatakabagava ndeyekuti tinoda mafiga anofambirana nemari yataikuva munemazivi etu muna 2018 takazotanga kuchinjwa zvemari zvizvi mazivi etu paya hatsukiri 1-1 nekuti panguva iyo yemushandi wepasitano aikuva 441 isu tiri kuti nekumira munoita zvinhu munyika kana vakakwanisa kumopawo munhu mushandi wepasipati mari inogona kunge iri 50% of vatiifika asi wozokupa roadmap yekuti vaaa kuzobhadhara mari yacho iyoyo yose riini isu tinenge tichitarisira kuti patinopinda mumajanuary mufirst quarter mari iyoyo inenge yadzokera payanga iri.
Saka muri kutarisira kusangana nenhengo dzenyu riini kuti mugadzirire musangano wemuvhuro iwoyo?
Tiionesana kuti tozvifanisa sei takanana wikend nokuti chiri kunetsa ndechekuti vanhu vane zvara kuzvo munenge vakatoumirira mari ende mari ikasabuda vanhu vanoshaiwa pokutangira mamwedzi wacho watopera futi munii pamwedzi wokuti vamwe vakwanise kunge vachiwana bhonasi ende bhonasi vacho vanenge vachipawa kuti wana riri pamari itsva iyoyo.